Muchirongwa chedu chatinotarisa zviri kuitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika. Nhasi tino hurukuro nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kugara muno muAmerica zvakanga zviri kumabiko eSouthern African Community in the United States kana kuti SACU akaitwa muMaryland nemugowera wapfuura. Zvizvarwa zvenyika dzekuchamhembe kweAfrica zviri kugara muno muAmerica zvakaungana kuMarriottsville mudunhu reMaryland zvichitandara pamwe nekunwa, kugocha uye kuitawo mitambo yakasiyana-siyana inosanganisira nhabvu. Mumwe wevakanga vachidya zvavo nyika rutivi ndimuzvare Opachiweshe avanoti vanofarira kunzi vachihera vachibva kwamusana kuMashonaland East asi vachigara muGaithersburg muMaryland.
Tinorumbidza chaizvo, tinotenda chaizvo nekubatanina pamwe chete.
Mumwe wevakanga vari pagungano iri ndimai Abigail Nyamapeni avanotiwo vanoshuvira kuti shoko rekubatanidza vanhu riparadzirwe kuitira kuti vanhu vakawanda vange vachiwana mukana wekuungana vachitandara pamwe chete.
Ndinozvikudza kubatana pamwe chete sevanhu vekuSouthern Africa. Tinokurudzira kuti deno shoko rafamba kwakawanda, vazhinji vazive kuti izvi zviri kuitika vauye vazofara nesu nekubatana nesu.
Amai Poshi yakandemiri vanobva kuuzumba asi vachigara muSilver Spring muMaryland vanotsinhiranawo nepfungwa yaamai Nyamapeni.
Ini ndinonzwa kufara kunge tichifara pamwe chete nevanhu vakasiyana-siyana vanobva kunyika dzekuSouthern Africa. Ndinowisha kuti dai tikaramba takangobatana pamwe chete kuitira vanhu vekuno kwatinogara vazivewo kuti kune vamwe vanhu vanobva kunyika dzekuAfrica vanobatana sezvatiri kuita.
Kunyange hazvo chinangwa changa chiri chekubatanidza mhuri yemusadik pamwe chete, kwakaitawo dzimwe mhuri dzinofarira kufura padzodzoga sezvo vamwe vakasarudza kuisa zvoto zvavo kure nevamwe uko vaibikira, danho rinonzi navachihera richiri dambudziko.
Tikaita choto chimwe chete vanhu vanobatana pamwe chete, saka tikaita choto chimwe chete vanhu vese vanodya pamwe chete, because zvekuti each country inoronga choto chayo pamwe ndozvinoita kuti vanhu vasanyanyobatana.
Amai Nyamapeni vanofungawo kuti mune ramangwana vanoronga mutambo uyu vanofanirwawo kurambidza vanhu kuti vaite zvoto zvakasiyana-siyana kuitira kuti vabike pamwe chete.
Ndofunga zvotoda kuti pane vanoronga apa vanenge vachironga toziviswa kuti ngatiregei kuti ava vagara pavo avagara pavo, tongogara takasangana tiite mhuri imwe chete.
Asi amai Kandemiri vanofunga kuti kusiyana kwemarudzi uye zvinodyiwawo nevanobva kunyika dzakasiyana-siyana ndiyo inogona kuve honzeri yezvoto zvakasiyana-siyana. Amai Kandemiri vanoti vanoona remangwana resaku rakajeka.
Ramangwana resaku aitingi rakajeka because even vacho vanotungamira vanhu vanomhanya-mhanya.
Mutambo wesaku wapinda mugore retatu uye unopawo mukana kune vanoita zvakasiyana-siyana zvinosanganisira mitambo pamwe nemabasa emaoko anosanganisira kusona pamwe nezvimwe zvakadaro. Mumwe vari kutungamira sangano resaku, amai Cassandra Swanda Guni, vanoti vari kufadzwa zvikuru nekutambirwa kuri kuitwa kurudziro yekubatanidza vana vemusadik.
Kubvira gore ratatanga rakatanga kusvika rino gore rechitatu, vanhu vari kufara nokuti zvaiitika taiti maZimbabwe pakakona kedu. Vekumalawiwo vachiita zvimwe chete, vekusouth africa vachiita zvimwe chete. Zvino takaona zvakakodzera kuti tinge tichibatana tiri vana vekuAfrica tiri pamwe chete tichifara. Saka vanhu vanozvitarisira chaizvo zvikurusa, tiri kunzwa kufara chaizvo.
Sezvo nhanho dzemwana dzekufamba dzichiwedzerawo nekukura kwaanenge achiita, vakawanda vakaungana kumafaro aya vanoti vanoona remangwana resaku rakajeka. Izvo zvichabatsirawo vakawanda vari kunze kwenyika, avo vanogara vachishuvira kuti dai vari kumusha zvavo vachitandara nehama neshamwari. Nyika dzose dziri mudunhu resadik dzakanga dzakamirirwa pamabiko aya.